A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, March 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the cyclone that has hit Zimbabwe after devastating Mozambique and Malawi.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back. And the number again, 001-202-619-2077.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
89 people have lost their lives in eastern Zimbabwe, where hundreds are still missing.
The cyclone named Idai, or Lavas in the Shona language, made landfall in Chimanimani on Thursday night, leaving in its wake a trail of death and destruction. Mudslides are also affecting scores of villagers.
School children have also been on the receiving end of the cyclone. Let's watch this AFP video of the destruction of the tropical cyclone. Unfortunately, we will be giving you the video later, Junga.
As the waters recede and rescue efforts pick up pace, questions about the country's disaster preparedness are emerging.
These questions are arising from the fact that in Malawi and Mozambique, where the cyclone first hit, there were few deaths, but the affected areas were larger than in Zimbabwe, where more people died from a smaller area.
Critics argue that Zimbabwe had more time to prepare after the cyclone hit Mozambique and was poised to strike Zimbabwe.
The response by President Mnangagwa, who flew out of the country on the eve of the cyclone's landfall, is also being questioned by some.
South Africa is pledged to help its neighbors as the United Nations also mobilizes the world to lend a helping hand.
MDC leader Nelson Chamisa today led a party delegation to Chimanimani, Tanganda and Chipinge to assess the situation firsthand. Let's hear what he had to say about the trip.
The situation is quite catastrophic and very devastating. We have seen serious destruction of property, loss of lives, people's houses have just collapsed and are destroyed. Bridges, road infrastructure is totally decimated. So it's really a national disaster of serious proportions and devastating magnitude. And as far as we're concerned, this is the sort of thing that gives us a wake-up call to say we should not be caught napping, just like we were caught napping at battlefields there when we had people who could not be rescued for days. We have seen this situation again. So we need to have better disaster preparedness mechanisms, early warning systems in place, but also more importantly, to have the state being mobilized, marshaled, and energized to respond to fundamental issues that affect and are hazardous to life.
We understand that some of these areas are inaccessible. Which areas did you manage to visit?
Well, yes, we went to Wengezi. As we were trying to get to Neziwa, we couldn't because of the bridge that has collapsed. We also went to Nyanyazi, where we tried to assess the situation. And, of course, visiting the mortuary to observe the situation there.
That was MDC leader Nelson Chamisa speaking with my co-host earlier on the line from Chimanimani.
So to join the show, just call us and we'll give you a call back. And also remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
President Emmerson Mnangagwa has announced just a few minutes ago that he is going to visit the devastated areas tomorrow. And so let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 201-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Chris nevatereri nevatariri paneno nguwa wari kupinda mchirongwa chedu nyika iri pakuchema tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe 89 vashaya kunewo vanodarika zana vari kunzi havasikuzivikana kunzi varipi asi hurumende iri kuitawo zvairi kuita kuti inge ichibatsirana nevana veZimbabwe vari kubatsira pane inonguva takanzwa vana vechikoro vanga vakavharirwa kune chimwe chikoro kwemazuva nenyaya yekuti kwanga kusingasvikiki nzira dzakawanda sezvamanzwa muzvirongwa zviri zvatatichiita nzira dzakawanda dzaparadzwa chiri kunyanyochemwa nevanhu inyaya yekuti vanoda rubatsiro rwezvekudya mvura yekunwa musakanganwa kuti vanodawo mvura yekunwa yakachena nekuti pari zvino hapana nzizi kana matsime anganzi ane mvura yakachena nekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo saka rimwe dambudziko rinogona kuzotarisirwa zvakare rinofanira kudzivirirwa remanyoka vanhu vachiwaniswa mvura yekunwa yakachena mishonga zvokufuka nezvokupfeka ndo zviripo zviri kudiwa izvinoizvi kuti vanhu vanga vachibatsirwa mudambudziko recyclone idai raparadza chimanimani raparadza chipinge raparadza kumasvingo kwatonzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pane inonguva raparadzawo manga matunhu kunyange kusati kwanzwikwa kuti kune vashaya here asi minda yaparadzwa dzimba dziri kuparadzwa ndoudambudziko rakatarisana nezimbabwe rakatarisanawo nemozambique nemalawi vamwe vari kuti mumozambique nemalawi nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo irori dzakatokura pane nzvimbo dzaparadzwa muZimbabwe asi huwandu hwevanhu vafa munyika idzodzo huri pasi nekuti nyika idzodzo dzakagadzirira vamwe vari kuti hurumende inofanira kunge yanga isina kugadzirira zvakakwana nekuti kungozivisa vanhu kuti kuchauya mvura handi kugadzirira vamwe vari kuti paifanira kubva patongoudzwa vanhu vari munzvimbo dzaizikanwa kuti dzicharohwa nedutu mupengo vobviswa voiswa kune imwe nzvimbo yakasununguka vamwe vari kuti tainzi kwirai munzvimbo dzakaenda pamusoro asi ndomaizoondomoka zvakare ivhu inonzi landfall iye mudslides vanhu vachi tsimbirirwa zvakare nematombo nevhu zvinenge zvichibva mumakomo mavanga vakwira muyemu saka idambudziko ranga riri amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu rabata nyika Chris
yebo chonga siyaliyamukela zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezulu lwesiphepho elitshaye kakhulu esigabeni seManicaland sizwa kuthiwa ke sokulabantu abangamashumi ayisificamunwemunye i-89 asebesitshile njalo kulabanye abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kokuba izulu lelo elilesiphepho esiqinileyo kakhulu lidilize indawo eziningi izindlu zidilikile amabholoho athathwa ngamanzi imigwaqo ayihambeki lapha kuludaka njalo sizwakuthiwa bakhona abanye abathethwe ngamanzi bezama ukuthi bacaphe imifula esigcwele yikho ke sixoxa ngakho lamhlanje sizwa njalo abanye besola uhulumende kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa owasuka ngosuku kuzavuka kule zulu lona leli esiya emazweni awe United Arab Emirates abantu bathe kati vele wayezaya khonale yena esazi ukubana kuzasala kusiba lengozi enje na hayi ngumbuzo esizawuthiyela lina balaleli lisitshela ukuthi lina likubona njani konke lokhu njalo siyabona ukubana lamhlanje umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele khonale wayazibonela ngamehlo akhe limzwile phambilini kohlelo lapha esitshela akubonileyo uthi yena ufikela lapho okufakwa khona izidumbu emamoshari kwade kungela mandla kagetsi lokunye okunjalo hhayi kukhanya kulusizi kakhulu endaweni zakhona yikho asikuzwileyo kuye yena umongameli webandla le-MDC kusasa sizezwa ukubana umongameli yena u-Emmerson Mnangagwa uzabonani sike sezwa ukubana bakhona abantwana bezikolo abanye abazame ubaleka kodwa kube nzima nje bagcina sebephenduka lapho kade bezama ukuyacatsha kona njalo bakhona abanye abadilikelwe yizindlu zokufundela kunenge okwenzakeleyo khona le esigabeni seManicaland lasemaswingo sizwa kuthiwa kona beselifinyelele ke izulu leli lachaya sibili kuze kwadilika enye indlu ebhikida kwafake abantwana ababili jonga
ndizo zvochaizvo manzwa Chris achitsanangura zvasanganikwa navachamisa pavashanya kuenda kuManicaland vakwanisa kupinda muchimanimani nemuchipinge vari kutiwo vasvika pachipatara pakachengeterwa mitumbi yevakafa vari kuti dambudziko riripo nderekuti hapana magetsi saka mochari haina magetsi zvaakuita kuti mitumbi itange kuratidza kuti haichisina kumira zvakanaka kunewo kumasvingo kune imba yakapwanyika vana vakarara makafa vana vaviri vakaurayiwa mutsaona iyoyo tichange tichingonzwawo kune nzvimbo dzakasiyana siyana kuti zvii zvamuri kuwana muchitipawo maupdates pano pachirongwa iye zvinozvi tine vanonzi mukoma Freeman Chari chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica ndemumwe wevanhu vari kubatsira nekuunganidza zvikwanisiro zvingatumirwa kumusha kuti zvinge zvichishandiswa saka tavakumbira kwenguva diki diki kuti vange vachiuya pano pachirongwa tichingonzwawo kwavari mukoma Freeman Chari makadii
Aiwa takasimba makadini mimi.
Aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti makwanisa kusiya zvamaa muchiita kuti mumbouyewo pachirongwa.
Aiwa ndizvozvo.
Mungatiudzawo kuti zvii zvamuri kuita zvasvika kuti kukokei muye pachirongwa pano.
Yeah, so munongoziva nenyaya yetsaona yatawirwa nayo munyika. Takangoonawo sevanhu kuti kune zvakawanda zviri kuitika kuri kunzi kwadhirika tonzwa kuti vamwe varugara mumakomo hakuna chikafu tsaona iyi yangoita kuti tifunge kuti zvii zvatingaitawo sevamwe vari muno mudiaspora kubatsira vari kumusha ndopandakataurawo nevamwe vakasiyana siyana akati hai no ngativhurei GoFundMe yekuti tikande mari totakanzwa tikanzwati tichikanda imomo then toshanda nevamwe vari kuZimbabwe kuti vachikwanisa kunotenga zvati zvakaita kunge manonperishable goods chikafu chisingaore chiya nemablankets nenhumbi kana tikakwanisa nemvura nekuti mvura ndochimwe chinhu chiri kunzi chiri kushayika nekuti iriko yakasviba saka ni takabva tavhura GoFundMe ya chinangwa chedu chaiva chekuti tisvike pa$10,000 asi vanhu vakakurumidza kukanda mari yacho takakurumidza kusvika pa$10,000 saka tabva takwidza kuti tisvike pa$20,000 iyi zvino ende zviri kurakidza zvekare kuti taakutoda kutosvika ipapo
ndekufunga mukatibatsira henyu kungotsananguravo zvimwe chete nechirungu mukoma achari
okay yeah so you know there's been a tragedy that has befallen us in Zimbabwe especially on the eastern side that is Chimanimani and Chipinge and so as people in the diaspora we just came together and you know after seeing the efforts of other people on the ground in the country who were you know trying to figure out how they could help the people that have been affected in those areas and so we decided to open a GoFundMe and ask other people to donate in there and there's been a great response people have been has been responding positively across the whole world some Zimbabweans and some just people who have been touched our goal initially was $10,000 but we managed to reach that goal in less than in a day actually and we have increased that goal to $20,000 we are about to reach that goal and we are keeping on asking and encouraging people to donate because that money is going to go directly to the people and help with non-perishable foods water blankets and if possible tents
Chris.
Yeah, thank you so much, Mr. Chari, for coming to the show.
Thank you so much. I appreciate it.
Yes, Mr. Chari, this cyclone was named Idai. Are you seeing any love from the people? Because it appears like, this has been across the board, I mean, the help that is being given out, would you say it's coming from everyone despite, I mean, regardless of which party?
Yes, I would say so. You know, what I can tell you is that most probably our country needed something like this for people to realize that we are in this together. I have seen people from both the political parties, you know, sharing, retweeting, encouraging people to donate. You know, when people donate, they don't put their political affiliation, but I can tell you from the sense that I get that people are not worried about which party is doing what. People are more worried about whether the people who have been affected are going to get the help that they need.
Mm-hmm. Yeah, so there have been suggestions from some people, like you are pointing out, that this disaster has united the nations. But it appears the unity is below, is down there, not at the top. Would you say you would have loved it, like everyone else, to see maybe Mr. Chamisa and President Mnangagwa going together to assess the situation? What do you think?
Yeah, so the challenge that we have in our country is that we tend to politicize everything, and there seems to be a calculation in everything that we do, that is especially at the top level. So my hope is that Chamisa and Mnangagwa are going to show leadership, because, you know, these people were voted, they received so many votes from people we had hope in both of them. The unfortunate part about our politics in Zimbabwe is that, you know, it's winners take all. And at this point, the president is Emmerson Mnangagwa. But these people are leaders of the people. They need to show that they are united at the top, because the people who are affected at this point, you know, they are from both parties. This cyclone did not care whether you are MDC or you are ZANU-PF.
Mm-hmm. Yes, thank you so much, Mr. Chari. Please do stay on the line. We know you are busy, but we have a caller, and we'll come back to you maybe for a short, a couple of minutes.
Yes, sir. Tine muteereri parunare magadi.
Tiberi magadi o baba.
Ndiani avo.
Mukoma gumisa icharamba.
Mukoma gumisa icharamba. Muri kufona muri kupi?
Ndiri muno muHarare.
Harare, aiwa ndizvozvo. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Toti nyaya mukuru kukurukurai yakanaka chose, but tingotiwo dai hurumende iri kunonokerawo kubatsirawo vanhu. Bhozi hurumende yakaonawo dambudziko recycling kuti pane richauya kwemabhiza akati, but yakanonoka chita sekubatsirawo vanhu. Dai yakakasikawo kubatsirawo vanhu.
Asi tiri kunzwa kuti iri kubatsira vanhu, mukoma. Zvii zvamungatarisira kunze kwezvairi kuita izvozvo?
Tikutoti dai kune vakawirwa nedambudziko iriva, vanofanira gavhumendi inofanira kuvavakisirawo dzimba, kana kutovabvisawo kwavanga vari kokuti saikoni ogona kubuka futi iko kwakawirwa futi nedambudziko iricovid. Saka vanofanira kutovabvisa kuvavakirawo kumwe ino nzvimbo dzinenge dzakati simukirei.
Ndizvozvo. But mambotarisa here kuona kuti nzvimbo dzakati simukirei dzacho ndo dzimwe dzenzvimbo dziri kutoafektwa, dziri kuondomoka, makomo ari kuondomoka nezvimwe zvakadaro?
Kune dzakati simukirei ndo dziri kuafekta zvacho, but pane dzimwe nzvimbo dzekuti kunoto kana kuti especially muri mumarikowa muhwabve mumadhizi marikowa, bhozi ndomumwe futi mukonzera chi dambudziko imomo.
Thank you so much, mukoma gumisai, tinotenda.
Tatenda baba.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri, tina mukoma Richard mupfupi parunare. Magadi, mukoma Richard.
Munofara here baba?
Aiwa, tiri vapenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Botswana, nyaya dambudziko rawira nyika iyo, tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
dai rinindi noti dai kumende akakaswa kumira mira vamwana vanga dai vakakaswa kuberitsirwa akaimunzvisikopo kubazvisinda pati ringa vari damudzimpara kunzi demonstration inomhanya mhanya kukuda kublocka nezvitadza kumhanya mhanya kumira pane matambudziko akaita sindisa sakaita pauchimani mani izvozvi enda ndichitaura nevamwana vanga vari kuchimani mani nekoko vanga vari kuti titori pasitaga hatisati tavana hope.
Saka zvamakatarisira zvino kuti hainzwa kuti kuma helicopter kwainzi kwakuine mhute yekuti wanga usingaone kuti inofamba sei iyo helicopter maitoisa njodzi zvakare then migwagwa haisi kufambika zvokuti hurumende haina zvaingaita
zvekuona kwangu iyo hurumende pachai yaifanira kuona kuti iita sei haipaimbotadza kuwara nguva dikidiki yekuti ma yekuti ine helicopta yaikwanisano asiza ichiona kuti tozvifambisa sei bcause tikatarisa vanhu varunzi vari kufa varuramba zviruramba zvichikokwira hazvisi kudzika kana kuti zvapera hazvisi kudaro apawo president vakabuda munyika vachisiya munyika ine disaster zvakadai.
Aiwa, vakadzoka futi kuti vange vari pamwe chete nevana vavo
kuti kudaro tinotenda kana vakadzoka tinotenda but dambudziko iri ravira dai tinotochemera kudai dzimwe nyikawo dzatibetsera sanga kuno kuBotswana isusu tirikutounganidza zvinhu zvekuti tiende tinobetserewo zvakaita sana hembe mablangeti tirikutounganidzawo mazimbabwe vaari muBotswana.
Aiwa, muri kuita basa rakanaka kwazvo mukoma. Munogona rimwe ririmi here kunzwa kwashona?
Ndogona shona chete.
Aiwa, maita basa. Thank you so much.
Tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda. That was mukoma Richard Mupfupi calling from Botswana. He says the government should have acted earlier than what it did. And he went on to say if it was a demonstration, it would have acted promptly to deal with the demonstrators. But this time it's taking long. And also they are trying to help by raising funds. They are fundraising for cash, for clothes and food in Botswana to help those affected. That's Mkoma Richard. And Mkoma Gumisai said the same thing, that the government is taking long in making sure that those people and areas are serviced and accessible. But I just saw Minister of Transport, Honorable Joe Bigimatiza, he tweeted, he said, with Honorable Shiri, Acting Defense Minister, assessing and coming up with contingency measures to address the damage caused by Cyclone Idai in Shimani Manu today, bulldozers and caterpillars are already at work in the area. Hanzi zvakutoshanda makatapira nemabulldozer kuedza kuti migwagwa inge ichifambika. Saka hurumende iri kuita matano, hairi kuita zvinganonoka nokuti kazhinji techida kuti bva zvangoita kunga zvakaitika nezuro chaiye, asi matano ari kutorwa. Chris.
Yes, chonga silo mulaleli lapha usibasa chuma, siyakwamukela kuhlela.
Yebo baba, ndichona njani?
Hayi, sichonile. Ufoni ungapi ba?
Vatesinise Harare lapho.
Okay, yeah, Harare. Ungasiphathisa ngohlelo lwethu sikhuluma ngecyclone Idai le.
Hayi, ngathanda ukukhawunikile kuzeni unokuthumela mazenduduzo kumazimbabweans wonke anathekele izihlobo ngocyclone Idai lo onguyo osesiqeda abantu. Ubese ngikhangela njalo bakithi kunomsizi kakhulu ngoba into le isukele Malawi. Nemele ukuthi ngale government yathatha inyathelo ise isuke Malawi yangena eMozambique. Ngalokho sihlezi sitshelwa ngakho igovernment izithulele. Namhlanje sigijima itheli iyancedisa. Incedisa kukuphi? Umuntu asukume elizweni ethiya abantu besifa abe phuma phandle kwelizwe ayophendiswa khonale. Kanti khona kuvele kuyintobani ukuthi umuntu lolutho kuyenzakala elizweni asukuma phuma phandle. Namhlanje ikho legcoba ukuthi balikhulu weHarare kodwa ngabe abantu bayafa ukuthi enasukuma hambe ngaka chiyane nalokhu ngazange wasukuma ubezihlakela khathi silikukhuluma esemzini wakhe. Umuntu abethandwe yini labantu nalowo muntu enjalo sitheisa ukuthi ngalathandwe lomuntu akukwazi ukuthi uzakhokhela abantu banjani. Abantu bezikwazikhokhethengisa ukuthi sakula leadership ekhona kabantu abukhokhele okhona izintandane ezikhona ezithwele nzima ngalesi sikhathi.
Okay. Hayi, siyakuzwa. Sibongile kakhulu mnumzana Chuma.
Hai, kulungile baba.
Hai, sibonge.
Thank you. Tinemwe mutereri Chris, tina mukoma Henry wariparunare. Mukoma Henry Magadi.
Yes, ndiripo Magadiwo. I'm Henry Musha.
Henry Musha, muri kufona muri kupi mukoma?
Yeah, I'm phoning from Gwanda.
Gwanda, aiwa nyaya iri mudariro ndiyo nyaya inosuwisa yekuti nyika yarasikirwa nevanhu vanosvika 89 vashaya vamwe vanodarika zana havasati vazivikanwa kuti vari kupi. Misha yaparadzwa, zvipfuwo zvaparadzwa, minda yaparadzwa, migwagwa yaparadzwa, zvipatara zvaparadzwa, nyika iri kuchema. Tipeiwo zvamunotaura.
Right, I happen to come from Chimanimani. Although I am not in Chimanman right now, but I'm in great, great pain like all other people in the world and in Zimbabwe. What pains me is the loss of life, the loss of property, and the way we have, as a government, reacted and responded. It seems like, you know, when you are faced by such a situation, you want immediate help. No matter reasons that people give, you still feel help. Once it is delayed, it's delayed. We have ministers, three, who tried to go. They failed to go because of poor roads, damaged bridges. They went back to Harare, maybe to organize logistics, et cetera, et cetera. But they were supposed to show commitment, stay there, continue fighting, working with the soldiers to find a way and move on rather than just try having their vehicles were stuck twice. Then they went back to Harare. What for? Right. Apart from that, we had helicopters that were deployed. We were told it took time for them to be able to get right into the affected areas because of bad weather. Fair and fine. But we have got horses. Normally, horses are used when they arrive, et cetera, et cetera. But they could have been used to go and scout and assess the situation and then come back and give feedback to the teams that would then maybe follow by road or whatever. But that was not done in as far as I'm concerned or in as far as I've heard. Apart from that, we don't have any information right now to tell us that from Mutare, for example, if you are in Mutare or if you are in Masingo, which bridges have been affected, which ones have not been affected, and which other link roads can be used. For example, you can avoid the 3 or 4 damaged bridges that are being mentioned from Wengezi to Muusha. You can via Nyanyazi. There's a link road that goes up to Muyeburi. You would have avoided 4 or 5 damaged bridges. Fine, I don't know how the damage is like along that link road, but when you look at repairing bridges, it's more expensive as opposed to maybe seeing a link road, telling people what they are supposed to do. All right, apart from that, we have not heard each and every province announcing that they are ready to receive even donations. We only heard a minister who spoke yesterday saying that the civil protection unit, the center is in Harare and Omtare. What about people in Bulawayo? What about people in all other parts of the country? We cannot all travel to Harare. Let there be active centers in each and every town, in each and every district they announce, so that people can willingly donate and even volunteer their own time or whatever. So, anyway, I'm just in great pain. I've got information that my own family members have been badly affected, but nonetheless, I care with everyone else who has been affected, not only looking at my family members. Thank you so much.
Thank you so much. Tinotenda baba, tinotenda zvikuru. Thank you so much. Chris ndi baba Henry Musha. Vafona zvavo vari kugwanda asi vanobvawo kudunhu remanikaland kwawirwa netsaona. Vari kuti ivo chiri kunyanya varwadza ndechekuti panenge pasiri kupiwa update kuti vanhu vazive kuti nzvimbo dzaafectwa, mabridge aafectwa ndeapi, kana wakada kunge uchifamba unoenda nekupi nekupi nekupi. Vasimudzo imwe nyaya hombe kwazvo kuti kana mumatunhu chaimo dai hurumende yakatozivisa kuti mudunhu reBulawayo vanoda kubatsira, endai kumahofisi ebazi rakati kana kuti pakati, zvimwe chetewo kuMidlands, zvimwe chete kupi nekupi. but varikuti havasati vanzwa zvese zvikunze kwemumwe chete gurukota rimwe chete varikutiwo pane makurukota akaedza kuenda vakakundikana kusvikako asi vakabva vadzokera kuHarare hanzi dai vari vamwe vaiti aiwa tochigara hedu tiine vanhu ikokuno kusvika zvinhu zvanaka ndozvimwe zvavari kunyunyuta nazvo tinotenda zvikuru vamusha nemashoko enyu tofunga kuti ari kunzwikwa iye zvino izvi Kristi tavana vaClarice Madruku parunhare mukuru wesangano replatform for youth development tichiri kuedza kuti tibatowo vatafadzwa mugwadi inhengo yevechidiki yebato rezanu pf nhare yavo inenge iri kuti ikarira ichibva yadzima handizivi kuti ndo vari kudzima here asi vakatotigarira semaziviro atinoita tisaramba tichivaedza tozoedzawo zvakare kubata vatichi zinyemba vanove mutauriri wemet department kuti vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvamira sei tichaedza zvakare kuvabata tiri kuedza mumaminitsi ari kutevera asi tombonzwa kuna vamadhuku vari parunhare Chris.
Yes, Mr. Madhuku.
Yes, yes, yes. Tinoti tine urombo zvakanyanya nedambudziko ratiwira iri kunyanya nzvimbo dzekushimanimani nekuchipinge. Ndingati pari zvino sekutaura kwatiri kuita dambudziko iri rakatanga musi wechina sezvinozivikanwa nevanhu vechiti ava pazuva rechi4 kana kuti rechi5 zvitarisa tatsanangudza nasei. Asi nevari vanhu vari kuteerera vazive kuti dambudziko rainya kukura zvichitevera nekuti kurudziro yatakapiwa kana kurudziro yanga iripo tichimirira kuti dambudziko richinge razoitika musi wechina yanga iri shoma. Vanhu vanga vane ruzivo rushoma shoma, vanhu vakangozvitora sezvinhu zvichangopfuura kuti hakuchange kune cyclone idai ichabva nekuMozambique, vanhu vanange vazvitora zvakanya. Pazvaitika pari zvino tingati muchidimbu kuChipinge kunyanya tine vanhu vapari zvino vanosvika 6 vata nemazita avo kuti vakashaya, asi tine vakawanda vasati vazivikanwa vatinoti vari missing. Nhasi unowu manhu vanoti noti pane imwe nzvimbo iri kuzesa Chipangai patori nevanhu vanosvika 10 dzimba dzakapwanyika, asi tine zvakare Save River kuzasi rekuChipinge azara zvokuti zave uyu akufashukira zvokuti tinenge tichitokurudzira kudai vanhu vazhinji vari kugara yatinoti mhera Save vari mudhize nenzvimbo dziri kwaSave kana kuti kufambidzana nerodhi rinobva patanganda kuenda kuchiredzi vari panjodzi dzakanyanya. Saka tinenge tichinekurudzire kudai vaenda kunzvimbo dzavanenge vari sefu. Nechekumatunhu ekuChipinge kunzvimbo dzakafanana nekuti kungaoni kana muChipinge mutauni kumaurcylinder tine misha dzakawanda dzakaparara nekuda kwekuti mvura payanga ichina yaita malandslides. Izvi ndo zvanga zvichinyanya kuitika zvekwanashimanimani, asi misha ndaita kushimanimani vanhu vangada kuziva kuti vanhu vatatambira vachishaya vanowanikwa kunzvimbo dzekungaoni kana kusouth dhani kunonzi kwatamandai, then tine mana mtema vakashaya vachida kuno kurwizirwe kwaSave. Endi tiri kuramba tichipihwa vakawanda vari kushaya kunyanya kuti rwadza sekutaura kwatiita nezvekuti nzvimbo idzi dziri kushayikwa vanhu idzi nezvekuti vanhu hatisina connection yakanyokwana nekuti vamwe vacho vaiita vachidaidzira kuti tiibatsireiwo vaishandisa mafoni avo kuti pane dambudziko rakadai mamhanya kwamusirizwi kune dambudziko rakati, asi vaizoti vaakutaakuvateverera mafoni avo anenge asingachaiti. Saka tiri kutarisira kuti tichange taakutonzwa madambudziko akawanda sekuti vari kushayikwa ava dzimwe dzenguva vatori munguva yakaomesesa. Ndofungawo panga pane maupdates anga achipiwa nehurumende, asi ndingada kuti vanhu vazive kuti dambudziko riri kuchimanimani kazhinji zvine zvinhu zvaakuitanga kuti dzatirirei, asi inyaya yekuti mabridge mazhinji anofanira kuti tichibva nekuwengezi chida chimanimani akadimbuka mazhinji kutangira pechingoti bvei pawengezi vanoti kumvumvumvu zvichienda kumberi, then tichibva nekujopa zvakare pane malandslides ari kuitika. Ndofunga hurumende pavanga vachiupdata vaitora manumbers ekuti 82 vanhu vashaya, asi ndikati tizivisane kuti manumbers evanhu vashaya anopfuura 82 zvekuti inini sekunzwisa kwatiri kuitawo tisingadi kumhanya kuenda kumberi kwehurumende vanhu vaakusvika kuma120 ende vanhu vazhinji vari kunzi havasi kuoneka ava vazhinji vacho vanhu vatinoona sekuti vachakarika. Saka tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti dambudziko recyclone idai iri idambudziko yekuti dai panga pakaitika kurudziro nenguva chaiyo chaiyo dzinhu dzenguva tingana iti paka iti kashinu zino iti ziri avoidable. Pari zino zidati rujizwe zimbabu riku tiyerela. Tingana wanwa zuri saka trenda kupi nambu zikuro dini kaka kurasha kati. No tarisila kuti neno wanwa riku ya kuru zero. Zekuti wanwa kuwala zekuti indime hama yangu anonzi Robert Manono akato shaya ku South Sudan. Akati adoni atu wane mvura. Chitino chake taka gara nacho kwenguwa refu shishaya kuti otor kwa sei. Sinza apana mota zima purika. Zunudainzi mota zima soja. Jirushi mani mani. Zikuti se mburi takato sepeza taka kuti akutora tega. Chitino kuchisapa kanaka. Saka mbiliko nato hili tambe ziko hili kuti wanwa nende wa wili kwa nenjozi. Hili kuwa kuka kukurumende haesi kunyasa kushika. Nengula cha echa ndo. Nambi sikuwa nakapenda kukula. Zeni pane kukuru zile kukuru zile nengile shiwa ni mashangano waka wanda wanda. Sikuti kuri kuchipinge. Isuo se platform for youth development. Shizikani ya kuita. Nesho kuna mbari chikuru zile wani. Kutivani wani. Sile kuri kana wawiri wane njozi. Wanaenda kupile kuti mange ma protocol za wisho kwenye huru mende. Akatire bei. Sikuti shimifona kuitwa. Sikuti wani oti hivo.
Right. Vama duku. Ndimbo kubata emuro mwama tuku ramba ya nyimuri parunare. Wachari waru kuda kumanya. Ndufu nga tingangu wati 30 seconds wachari mungo tipo masho kwenye kupesira.
It's okay.
Yeah, so inini maonera andina itandezo kuti hurumende nga isa nyanya kuwa nefie muzunu zaka wanda. Munoona ku ize zizi hatisu kuziwa kuti zunu zaka mira sei. Waru kuti ndege zaita za kupinda ne kuti zikopokopo nekuti kune kwaiva nemhute asi mama mwedzisa ichangopfuura ivanhu vaitaura nyaya dzemadroni kuti toda kumboitawo zvemadroni tichidini muZimbabwe vakamhanya kunoisa mutemo wekuti wakudiwa license yemadroni ndopangadai pachishanda madroni tichimepa kuti mvura iri papi vanhu vari papi and so forth so that rubatsiro runosvika pavanhu in time. Asi urumende kuchika first more than thinking about a benefit kuwani.
Thank you so much, Chari. Ameno kana mchiri kudai nyi kutandara nesu munaramba muripo.
Yeah, Mr. Chari, maybe if you can hang on for just a minute or two, I have a question for you.
You know, that's fine.
Okay, regai titore mutereri ari parunare tobvatadzoka kwamuri. Tine mutereri, hello?
Hello.
Eh, hey, makadi mukoma?
Tipo magadio baba.
Daga simba ndi mukomana ama.
Nda machiridza ndiri kwarusape kwa mashosha ko.
Baba machiridza aiwa tinokutenda ine kupinda muchirongo atiudzewe kuti zvakamira sei.
Ai mafungira angu ndiri kuona sekuti hurumende yedu iri kutiregerera pazvinhu zvakawanda. Zviri kuitika munyika zvinenge zvichikonzeresa kuti isu tipinde mumatambudziko. Ingadai yakamhanya ingadai yakatanga yakatizivisawo zvaka baba cyclone idai yakatotaurwa kuti ikubva kuMozambique saka payaibva kuMozambique ichipinda munomo vangadai vakamhanya mhanyawo kuti vazivise vanhu kana kuti masoja aya nevamwe mapurisa vane motikari dziri padhuze kunzvimbo kwekufarira kwaita sekuchimani manyuku dzogara dziri redi kuitira kuti kana vanhu vakuatakwa nechimiro chakazoitika matirichi vangadai vakazokwanisa kumhanyiswawo vachiiswa kunzvimbo dziri sefi. Saka tikuona kuti hurumende yedu iri kupindira hayo pakuda kubatsira asi yakanonoka kubatsira kwacho hakuchabatsiriba. Saka hazvinhu zvinorwadza sitereki nekuti kuti tinzwe kuti vanhu nhamba yakutaurwa dziri kusiyana futi nhamba dzacho vamwe tonzwa izvo kuti vari almost 120 but vari kuti ma82 zvombodzi ma89 kuti vataure chokwadi kuti nhamba yevanhu vakafa kuti tizive ndeyakati uye vanhu vakafa vakafira papi havasi kunyatsotsananguraba. Saka hazvive kunzwisisika manje zvinotibata kumwoyo yedu isu vanhu.
Ndizvozvo. Aiwa tichanyatsonzwa munoziva zvinoitika baba machiridza. Fanike nenyaya yekuti masaisai haasi kuwanika matunhu iwayo. Saka zvine zvakuti kuti tikwanise kuunganidza umboone kukasika zvakunetsa nokuti pane pachidai kuti dai phone dzachishanda munhu aingofona kuti inini pano ndashaikirwa nehama yangu kana kuti handisi kuona hama yangu pochinyorwa kunzi missing inhamba yakati vashaika. Saka iye zvine zvipachiri kuita zvekuti manhamba anogona kuya akatisiyanei siyanei.
Asi zvinhu zvaigona kudziiririka zvingadai zvakadziiririka izvi zvese.
Thank you so much. That's our caller. He's a regular caller, Mr. Machiridza. And he's also, like the other callers, saying the government's response was a bit slow.
Mm-hmm.
Yes.
Yes, Mr. Chari. Mr. Chari, are you there?
Yes.
Yes, Mr. Chari, just a quick question. How did you convince people to trust you? Because we know in Zimbabwe, you know, because of corruption and other things, normally when you run such a fund and say, I want to help, you might come across some difficulties. But how did you manage to be this successful?
Yeah, it's a challenge. You know, there's been a lot. The moral fiber of the country itself has been affected, mainly because of the challenges we have had in the country. So, but as for me, I have been doing this for some time. I've helped in a number. I mean, from way back as 2008, when there was the cholera outbreak in Mashingo and so forth. I've just been helping and accounting for each and every cent, you know, because one of the things that we take for granted is just telling people the, you know, even the minute detail of what has happened. That is what people care about. You tell people we raised $10 and we used $2 for this and this. And people can see for themselves. There is a track record, and you know, you have people vouching for you that, yes, he said we received this, and for real, we received this. Now, this is the same challenge that our government is having right now. Like, I had the caller who was talking about lack of information. Our government right now is not telling people the minute details. You know, if you remember, in the United States, if there's an emergency or if there's a crisis, go on national TV, on radio, maybe on an hourly basis, and they'll be giving you updates. We have four people who are here. It's happened here. So that people get informed and they don't become suspicious or start having conspiracy theories.
Mm-hmm. And also, yeah. How are you going to make sure that the recipient get what is due to them?
Right. So here's the thing that we have done in the past. We have developed a network of trusted people within the country of Zimbabwe. Like, these people we've worked with, and we know that when you say this much is going to this person, they are going to make sure that person gets it and acknowledges that they got that amount so that everybody can see. So we have people on the ground, people like Sean Marlins, Jacqueline, and Wellington Mahoma, and so forth. These are people we have worked with, and they have delivered and accounted for every cent. And this is the same thing that we are going to do. We are hoping that we are going to deliver the food, the water, to the people that are in need. We don't want to put this money anywhere else to anybody else to do it on our behalf, because it's hard to trust them to do it to the perfection that we wish.
Yeah, interesting.
This is what we actually have to run this way. We only have like
15 minutes.
No, do not end. Thanks a lot.
Thank you.
Okay, thank you so much, Mr. Chari, and good luck.
Mabasa ari kuitwa nevamwe vana veZimbabwe Chris vari kunze kwenyika nevari munyika vachibatsirana kuunganidza rubatsiro. Inguva yekuti titarise kuti nyika inobatana kuita chinhu chimwe chete zvematongerwo enyika zvombosendekwa, nekuti kazhinji vanhu vanoparadzaniswa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Pakazoitawo zvakare dzimari nezvimwe zvinenge zvichibatsirwa nazvo zverubatsiro izvi, vamwe vanogona kunge vakutozozvishandisa kuita zvematongerwo enyika, zvasiyana nekunge purpose kana chinangwa chazvakaitirwa. Ndofunga tine vamwe vari parunhare. Alo.
Alo, mkoma jionga magadigo na mkoma grisi.
Aiwa tiruwa penyu, ndiani wari kutaura?
Mkoma Donald.
Mkoma mambo, mama kadi?
Nifara mkoma wangu magadi kwa haza, nifara meda mjiko.
Aiwa, ndizozo. Ndizozo, tipe iwo mashoko enyu?
Mashoko wangu ndo kungo chenda, ni kuna wano batira sasakata mkoma Freeman, nchariwa nga washita urata. Nwa wana kama nifuma social media, waki tu kumzira wangu wano, kitu waite uchi, waite mbeme mbeme, waite batira nepa damu jikora uira, ame, atu uira. Asita nino da uzo ngota ura, nite kiti urumende edi nota siki, sume sumi, nyo sitora kwa grande, like matambu jikora esiko. Wapa cyclone elini, cyclone gazette, cyclone glory, ya nengi cyclone ya kato tete, nunga tatu wa 5 kana 6 kana zinda kanyamu. Nino to zikangwa tini vanedi mosa, ndiki mostly, ichiwi ya kiparaza kuma nikisa ite masu ngozo, kuchipangate panya wa umwe matano, wakata sengi matende, nda kati laiki wana matende, nda le stua in place, yukuti zilo zikangwa tika, kisasa reza cyclone yuka ika, chodiwa, kubatiro kushe utakunenga wa nengwa wakaribo, baba ayi yende waya waka pazituwa, panepa, dozi nesi nye ujiwa nifika, ati urume ndi ujiwa nita sakuti, zunu zinyuwa nikuwa gari, zunu za toka rajiwa zanya jenezuwa, zine hali masu mbaka na uji, ati nito ziwa kuti, kata pakata dambu zikora mbaka, zikora nga mbara bani, zunu zikora kishike. Nesi ziwa itende, ndo na gari, ne mapirizi ya uka zira mbura, na etorini ni ma teble, chamaya ya kisa mbura. Asi, sasa kwa sababu nguo ni nguo, nungu tafiti wa asali tamu na kumi, kari yashika, kari zote hii, kwenye kana mtaa kwenye ni masoja, kupoja zote na mfanga tu kwa kuni mche kana kwa zidi, kana kwa kuni zima, na wanga wanga rongo kwa zidi yaka, na wana asio wata hapo pana basi kwa hii ni jinsi dara dombani, kana prepare, na kanya ni urumende ni nguo na kwa zidi yacho kwa, ane zime zime, shanu kwa sababu ni wande zime zime bata rushiji, yao zime tafuli zote ni mpyi.
Mukoma mamboma, tinoona kana mukoma mamboma kana muno munyika dzakaita seAmerica dzakabudirira izvi. Kwakaitawo matsaona akaita seiwaya, tinotoona vanhu vachirasikirwa neupenyu asi nyika dzinonzi dzakabudirira.
Nyaya izvi pakubudirira kwenyika kana kuti kuita urombo kwenyika asi kuti kushoma katina zizi zungazi kwa tibu batira wa mpangwa ino ya kundi kuli nende kita kundi ubatiro haikuna watu zinda kundi ubatiro muna hazi zinda cha kwanza kubatika shama chiti una hazi ya bazi hili mkumo
e theni pane imwe nye kunzi anzi wa gari uo isusu wano tinuko na utayi wa ninga siye munda wangu kana musha wangu kana shi ndo tofira pano ne shimu shangu imwe onya ya futi iwe
ya iye manje dene nye eno yubata urumi inde kuti kisatawa ni dambu ziko, paka kipeleza pa kuchipisa mchiri mumenia. Kinoto kwa mchipi nima lady inspector. Sili valida ya ima jeza, kutika na wakavakira mpashi tekete ya unu zunzu, wakavakira panu pasinga. Niona wasi sana, wakifanjiza zimu, wanumariza kwa wanda wa matauni. Wano bivu mfamba wa shipinda marubiha, hiti hapa wakavakira pa jingani gwishi, kade ni hapa ilipa jingani gwishi, kena wati. Lashi uru jizu sarandi, ema ya ilipa sarai, kete bu kama marija wanu matauni. Kinoto kwa kupinda marua. Tadi udah lah nunggu. Sebab kata aku cakap mukos, hari ni dah mukos. Baik macam mana? Saya jadi macam ni. Cakap mukos, bantu aku kalau aku tiga. Uku mukos macam mana? Jadi aku cakap aku kalau macam. Bantu aku tiga sih. Nenek aku tiur, nenek ni dah sebut nama nama cik Evan itu. Asli aku tiga. Aku macam ni tahu aku eski para para tiga. Nampu nampu tengah show, para tiga aku indah. Muda zaka rendah saya utara kau kata ini kasut suk baju lawan. Aku tiga indah tu. Nampu dia nampu dia aku tiga. Uku nenek South Africa. Minister of International Affairs, Minister of Justice, wakati kuhusu bila masanzano, wakati kuhusu bila stop, kuti ano patia, leo kutunga mimi na koko patno da.
Thank you so much, Mukoma Donald. Kuti
mimi na koko kuzokuwa kwa wakuruka kununganya ama, tunataka kupuru, kunone kwa pasi hicho.
Aiwa. Tinotenda shukuru Mukoma Donald maita basa. Tinofudaira kuti mashoko ese amuri kutaura vanenze varo kudzinzwa. Zvinosvika kune vakuru achizotevera nematanho iyayo. Chris tichina Mukoma Clarice Maduku parunare.
Yes, jonga. Nge ngakai kumnumzana Maduku. Ke mbale ke esikuthola ebulenjini be Facebook. Uthuli Masoka uthi yena dudu kumdeni yonke eshonelwe uNkulunkulu uzongenela. UJanet Jem Ngwenya Ncube uthi yena yena wayezalivimba ngani upresident lo. Umthandeni Mqondisi Chibale uthi mina ngithi izanu ayigijime iyepha abantu ingubo lamaseyili ngokuphangisa. uPamela Khumalo yena uthi kubuhlungu okwenzakala eZimbabwe. God help us, we have suffered enough. UColin Yellowman Diamandlovu ufuna simtshayele, siyamtshayela nje kathesi. UPamela Khumalo uthi government is not doing enough. Yeah, siyalibonga ke lina abalaleli bethu. Lingasipha ke inombolo zenu nxa lifuna lani silitshayele ucingo. Yes, Mr. Maduku, so what is the situation right now? We understand that the sky is have cleared up. What is the situation like in terms of the weather?
Yeah, actually, got a few with one kuti zvinhu zvakuti dzikire like in Chipinge currently kwaku clear, and we are told kuti musi Tuesday like mangwana zvinhu zvinenge zvaita sober up. Asi ndikadati muzive kuti although zvaku clear up, ndopataka kutanga kureceive ma messages anorwadza nekuti pazvanga zvakaita tricky apa. Atatifizira kuti vakuvara ndiani, vakafa ndiani, damage yakadii, nekuti tese tanga tiri kuhuruku vanhu vari marundi. Saka izvizvi dambudziko ndepatava taka kuchiwana fresh information kunyanya dzimba dzakapwanyika kana kunyanya kusaidi rekuchipinde matoilets ndiwo akanyanya the most damaged matoilets anga achikorapsa aya atinoti mablayer toilets nedzimba dzakabva marata. Nevanhu vakakuvara vanenge vachida food shelter nezvakawanda wanda psychosocial support. Saka nekuti zvinhu zvaku clear hazvo, ndo panenge pakunyatsa kudiwa masangano akazvimirira. Ndaona kuti vazhinji vanga vachitaura nhasi vari kungoramba vachitsinira pano hurumende. Ndinobvumirana zvekuti hurumende ine chainofanira kuita, asiwo tisakanganwa kuti isiwo sevanhu like isu takamirira masangano atinoti macommunity based organization. Pane imwe information information blitz inofanira kunge ichisvika muvanhu. Ndambozwa umwe muteereri wedu atara achiti kune vanhu vanoramba vachichengetedza nzvimbo dzavo dzavagara vachingoti ndo kune makuva ana sekuru wedu ndokwatakazvarirwa tichikurira iko. Tine nzvimbo dzinonzi ana Masimbe, ana Chibuwe, inzvimbo dzekuti muna 2000 pacyclone Elin dzanga dzakatonzi vanhu vachagara ikoko nekuti kwanga kuine mafloods. Atina kuti patitaura izvizvi vanhu vakatonyatsozovaka dzimwe dzimba dzakatonaka vachiramba variko. Hurumende ichitotiwo makanzu ichitosvika ichitoregireta mamwe mastends. Ndo imwe nyaya yatinoti now that cyclone pazvinhu zvaakupera, ndo dzidziso inofanira kuti inge ichiitwa kupfurikidza pahurumende ichienda kumasangano akazvimirira ega, machurch nemacommunity leaders. Ndo imwe number one. Then imwe number two yandiri kuona nyaya inenge ichida yaya yekuti patita information yakanyatsokwana. Ndambozwa vateereri vazhinji ndo zvinhu zvavari kuchema chema nazvo. Zvandiri kuona kunge hurumende haina kunyatsi kunge yanyatso kupabata. Ndiri kuona kuti pane sekuchipinge DA's office yakaita central command pavanoti vanhu vari kutsvaga information. Asi ndinoona kuti mune zvimwe zvikamu isu vemasangano akazvimirira ikati inenge itoriwo neimwe information inenge yakatoti wandei kupfuura inenge iri formal, because yekuhurumende inenge ichida kugadzirisa yatinga regulate. Panofa vanhu ivo vanokwanisa kuenda vachitaura zvinhu zvichiri kumashure shure isitava kumberi. Ndaifungidzira ndo zvataa kufanira kunge tichinyatsobatsirana kuti pane information yavepo vasishashanisa zvekungoti paTV kana paredio kana pamawhatsapp. Pakutoda vanhu vanoremekedzeka vanenge vakufamba mudzimba dzevanhu vakakuvadzwa vachibva kuvatsanangura nekuvataurira kuvataurira kuti vanzwisise kuti tatove matambudziko rakakura. Saka kufambisa kwemashoko ndo chinhu chikuru chatiri kuona. Then chimwe chekupedzisira tichienderera mberi nechekuti damage yaitika yemaroads kunyanya yakanyanyisa zvekuti ndinoti panenge zvapera apa kuchiclear maroads panda kuti tinge richibatsirana zvisingori zvehurumende chete, nekuti minoniti yakaenda mumarodhi nematombo zvinongoda kuti vanhu vari munzvimbo mudhuze imomo sepana
tangaakadimbuka
bridge.
Thank you so much. Maita wamadhuku, regai tingotora vamwe vari parunhare. Thank you so much. Chris, tine muteereri navateachers nyemba.
Yes, mnumzana Colin Ndlovu, unjani?
Nise Plumtree baba.
Oh, okay, kunjani Plumtree?
Hayi Plumtree namhlanje hayi ngathi umqando hayi unganeno. Hey, malanga la mabili landlele bangaso umqando omncane lo.
Ah, okay, ungathi nje ngamafitshane usiphathise kuhlelo lapha sesifike emaphethelweni.
Ya indaba ekhona ukuthi lokho kusehlele eZimbabwe ubuhlungu kakhulu impela lati kunje siphatheke kabi ngendlela okwenzakala ngakhona kodwa kusiphatha kabi kakhulu kakhulu kwedlula konke ukuthi uhulumende wethu lo ubuyela emuva kakhulu entweni ezenzakalayo ngoba kunje upresident wethu esimthembileyo Emmerson Mnangagwa ubonakala kuma Twitter ekhuluma kuphela akekho la ku ground ukuthi la asafe ubuhlungu lobo buzwa ngabantu bakhe uyabona so unxa ubaba ulaye engekho kubalekele ukuthi usenkingeni uzwa njalo lanxa usalu ungehlaselwa isifo esinjengalesi singene leZimbabwe uyabona ukuthi akasikho comfortable sizizwa ngani vela sila baba nxa kunje eqinisweni iZANU-PF lo government wayo lo ongazwela abantu uzwelo hayi asiphathekanga asibili kahle sibili siyazi ukuthi ngumonakalo owelethwe uNkulunkulu ngesizathu kodwa ke la kumele abonakale njengopresident olobuntu ancedise abantu ngesikhathi.
Ah, okay. Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Colin Yellowman Ndlovu. Mr. Teach Zinyemba, welcome to the show.
Thank you so very much.
Yes, unfortunately we got you right at the tail end of the show. Can you quickly give us any weather forecast?
Well, the tropical cyclone or the ex-tropical cyclone Idai is gone. It's no longer there. We're not even talking about it. But we're still feeling some effects of its presence. In other words, because of the residual moisture that is still there, we still continue to get some cloudy conditions, particularly in the eastern parts of the Manicaland province, and some light shower still occurring. But we do expect the weather to become much clearer from tomorrow into Wednesday, we should see more sunshine and the warmer conditions. But just to emphasize, the tropical cyclone, there is still some social media that is still saying the tropical cyclone is there. No, I categorically say it's not there anymore, but still continue to see some effects of cloudiness and light rain from time to time. But we expect much, much more clearer weather from tomorrow onwards.
Asi vazinyemba iyo mvura iri kunaya isiri isina hayo simba re cyclone idai haisi mvura inozongokonzera here matambudziko ekuzara kwenzisi nezvimwe zvakadaro
andifungidzire kuti zvingadaro nokuti mvura iyi haichanyai zvine simba sekutasa kwataita kuchibva kudzumpengo here mvura iyi ichangomvura inengogara ichingonayawo kunyanyanyanya nzvimbo dzakakwirira idzi tinoziva kuti ikoko mvura inogara ichinaya asi handitarisira kuti mvura iyi inge ichinaya mvura yakawandisa chaizvo imvura inongonayawo asi nokutarisa tinofanira zvakare kunge tichirangarira kuti taakusvika kumagumo kwemwaka wedu tinoziva kuti mwaka wedu unopera muna mashi kusvika maybe makutangatanga kwaapril saka mvura inogona kunaya apo neapo asi hatitarisa kuti inganaye zvichienzana neyatanga tichiona mazuva mashoma apfuura.
So are we expecting the temperatures to warm up a bit because we understand they are a bit chilly right now?
Well, we are expecting, as I've just alluded to, we are expecting warmer conditions. If there's going to be less cloud, that inherently, invariably means we're going to see more sunshine. Therefore, we're expecting warmer conditions across the country. In fact, some areas by today were even
Oh, I think we've
Hello.
Lost
the northeastern parts of Mashonaland and east and central. We do expect from that to them some cloudiness, but again, drier conditions to start to set in from tomorrow.
Thank you so much, Vazinyemba. Tinotenda zvikuru. Manga muchimhanya tangokumbira kuti mungopindawo muchirongwa kwema minutes mashoma aya. Tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Thank you so much.
Chris, ndiri kuona information yekuti hurumende ya kwanisa kuisa mari inoita $50 million parutivi ichange ichibatsira mapazi akasiyana-siyana nemapoka akasiyana-siyana ari kushanda mamwe mapoka ari pano ndozova kuti nguva yedu yamhanya ndaona pari kunzi civil protection ichange ichiwana mari yekushandisa kwoitawo veDDF vanenge vachiwana mari dzekushandisa migwagwa nezvimwe zvakadaro education ministry of health water and sanitation dzine dzichienda kwese ikoko magetsi vanenge vachikwanisa kunge vachiwaniswa mari inoita 50 million kuti zvinhu zvinge zvichireruka matunhu iwaya abatwa nedambudziko recyclone Idai. Chris.
Yes, I think we have said goodbye to Mr. Maduku.
Yes.
Thank you so much for joining us. Have yourself a good night. Be safe out there.
Okay. I will try to be safe. Information there in the U.S. land, which is far back with one language. There is still a lot of panic in the communities.
Okay, thank you so much. That was Mr. Clarice Maduku of the Platform for Youth Development. He was talking to us from Harare. We also heard from Mr. Freeman Chari, a Zimbabwean based here in Ohio. That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night.
Neni Jonga Kademiri, singa kangani, vateri rwa kwanisa kupinda mchirongwa, nivanga wachuona chirongwa.